Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tibva pano tiri kutora bepa rakanyogwa kunzi salary increment tikuinda naro kwa minister responsible for public service. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda trade unionism ne government leadership yokubudisa mapay debt. Hatidi zvemapay debt. Hatidi kutaura zvebonus. Tiri kutambisirwa nguva yedu tichiita zvisirizvo. Salary increment.
Varairidzi vanoratidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa, ukowo vachiti vave kugadzirira kuramwa mabasa kana zvichepo zvavo zvisina kugadziriswa.
Iye zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga zvaita kuZimbabwe hazvisina kunaka nekuti dzakaita nguva yava Mugabe. Zvino iya nguva yava Munangagwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nemutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara.
Hongu, isusu hatibve patarisiro nechivimbo ichocho. Endai kuti kusvika taona mutumbi wake ndokunge akafa kana kuti tamuona iye mbune.
Masangano akazvimirira nemhuri yavadzamara voshamisika nemashoko emapurisa ekuti vave kutsvaga vaitai dzamara vakatsakatika makore matatu apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varairidzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekuvandudzwa kwemagariro avo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vanga vachisvika zana vaungana pamahofisi esangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA. Pavatanga kuratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi musati tambirise mutero wembwa. Varairidzi ava vaimba zvine ruzha vakananga kumahofisi egurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika richiona nezvezvirongwa zvehurumende vasimba rashe mumbengegwi. Vasvika pamahofisi ehurumende aya, mutungamiriri weZimta vaRichard Gundani vati varairidzi vose munyika havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende, vachiti mari dzavari kutambiriswa pari zvino dziri pasi pemari dzinokwanisa kuraramisa mhuri dzavo kana kuti poverty datum line.
Kubva 2013 salary increment haina kumbouya. Hapana akada kumbotaura nezvayo salary increment. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda kuona mari iri murodhi, mari iri kufanwa kunge iri mupoketi medu. Tiri kuda salary increment. Tiri kuda salary increment. Salary increment ndo yatavinga pano. Tichibva pano tiri kutora bepa rakanyogwa kunzi salary increment tikuinda naro kwa minister responsible for public service. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda trade unionism ne government leadership yokubudisa mapay debt. Hatidi zvemapay debt. Hatidi kutaura zvebonus. Tiri kutambisirwa nguva yedu tichiita zvisirizvo. Salary increment.
Mutunga miru erimwere masanga nevara eridzi, Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takava Pira Jou, wangawaru mwa vara eridzi ava, vati chimwe chavanoda ndeche kuti vadzidzisi vabvumidzwe kutora mazuva avo vasiri pabasa kana kuti vacation leave. Vajou vati ikodzero dzemushandi wese kuenda pazororo kana kuti leave.
Tinotaura kuti vashandi vevarairidzi havachakwanisi kuti vaende pavacation leave iyo yavanofanira kuti vaende for 3 months kana kwapera 7 years. Saka vashandi kubva 2016 havasi kuenda vacation leave, asi tinoziva kuti vacation leave iright nokuti vanenge vakurova mazuva. Saka zvinhu zvinorwadza kuti varairidzi vonza vachaende kuvacation leave, vamwe vese vashandi vehurumende vachienda kuleave. Hazvidi mari izvi, zvoda kungotiwo vashandi vehurumende maticha aendewo kuleave. Saka hationi kuti zvingarema papi.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo varairidzi vekumaruwa vanodawo kuti vawedzerwe mari dzekushanda kwavanoita vari kumaruwa kana kuti raw allowance kubva pamadhora 13 kusvika pamari inoita zvikamu 95 kubva muzana kubva pamari dzemihoro.
Kutanga kwetemu inouya zvikoro zvinenge zvakavharwa for business. Zimbabwe ingavhurayo for business asi zvikoro hakusi kuzodzidzwa kana hurumende isati yagadzirisa zvinyunyuto zvedu zvina zvatiri kuvapa nhasi, zvinosanganisira kukwidzwa kwemuhoro wedu, masalari zvedu, zvinosanganisira kupiwa kweraw allowance yakawanda, zvinotarisira kusanganisira kuitwa security yematerial TV guaranteed ne state, zvinotarisira kudzoserwa kwevacation leave yakabirwa maticha naemployer muna 2016.
Vaenderera mberi vachiti kana hurumende ikasatambira zvichemo zvavo, varairidzi havasi kuzoenda kubasa panovhurwa kotoro inouya muna Chivabvu.
Vanhu vamadzidzisi vachagara kudzimba dzavo, tichaflada mastreets, tichange tisaende kumaschools asi tichange taakuya kumastreets ndokwati taa kushandira, tichiramba tichitaura nemunhu naemployer wedu kuti atipe mari tikwanise kuendera mberi nebasa redu.
Varairidzi ava vasiwo magwara enyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekubazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuIvory Coast uko vari kutarisirwa kudzoka nhasi vaita misangano yekuedza kukwezva vemabhizimisi vemuAfrica kuti vauye kuZimbabwe. Nhasi vaMnangagwa vaitawo musangano nemutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara vakati vatungamiri venyika dzemuAfrica vanofanira kusimbisa nyaya dzezveupfumi kwete zvematongerwo enyika chete. Vachibva kuIvory Coast vaMnangagwa vari kutarisirwawo kuenda kuChina musi wa2 kubvumbi kusvika musi wa6 kubvumbi kumusangano nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Zimbabwe inodyidzana zvakasimba neChina. Asi kumisangano yavari kuita pari zvino kuIvory Coast, vaMnangagwa vari kutaurawo nevakuru vakuru kubva kusangano reEuropean Union uye bhanga reAfrican Development Bank. Vakaitawo hurukuro nezuro negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance kana kuti Minister of State in the Ministry for Europe and Foreign Affairs vaJean-Baptiste Lemoyne, avo vakati chido chavo ndechekuti vakuru veZimbabwe vari pazvirango zvibviswe uye kuti Zimbabwe ibatsirwe nenyika dzakabudirira kuti ibude mumadhaka munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Sachigari wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza.
Iye zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga dzaita kuZimbabwe hazvisina kunaka nekuti dzakaita nguva yava Mugabe. Zvino iya nguva yava Mnangagwa yatinoti isu muchirungu new era, new dispensation. Saka France yatoona kuti aiwa ndonguva yekuti Zimbabwe tichibatsira kuti tibvise zvirango zvakanga yapiwa. Saka tinotenda zvikuru zvazviri kuitwa neFrance. Dai dzimwe nyika dzakafana neGermany, dzakafana neAmerica, dzakafana neBritain dzikawedzera kuti dzibatsire dzitedzere zviri kuitwa neFrance kuitira kuti zvirango zvatakapiwa izvi zvenguva yava Mugabe zvibviswe, nekuti vaMugabe vakasiyana naMnangagwa. Iye zvino taakuita zvinyowani, saka nyika yakuita zvinyowani. Saka tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka. Tokurudzira kuti France ngaitaurewo nevamwe vayo vari muEU kuitira kuti zvifambe zvakanaka.
Asika vamwari kuti honorable Paradza hapana zvirango zvinofarira kuti zvibviswe kana nyika isati yaita sarudzo dzakachena nekuratidza kuti iri kuda kuremekedza kodzero dzevanhu.
Asi apa sarudzo dzakachena kana president vamunangagwa vari kutaura zuva nezuva kuti tinoda sarudzo dzakamanyararo musarudzo free and fair election and credible election muchirungu. Saka ndezvati kuita kese iye zvino zvituri kudzirana kuti hapana kurwa hatidi kurwisana zvinoda kuita maelections akanaka. Asi kana vakachenjera vayanga vatomhanya iye zvino izvi nekuti vakanonoka hazvibatsira zvowana mabhizinisi ese apera. Saka totovakurudzira kuti ngavatouya nguva dzinedzi vatotanga kutoita mabhizinisi vamute maindastri.
Pane zvamuri kuona here zviri kuchinja tichitarisa nyaya yemabhizinisi yamuri kutaura?
Pane zviri kuchinja zvakawandisa. Takanga tiri kurussia svondo rakapera and iye zvino marussians ari kutouya kuti azoita mabhizinisi. Kune dzimwe nzvimbo vari kumhaidzana, kune conference yanga iri kulondon iya vari kumhaidzana, kune vari kuuya tichiita musangano navo. Ini ndakamirira foreign affairs muindustry and trade kuparliament vari kuuya vachitaura nesu. Saka vakawandisa vari kuda kupinda muzimbabwe iye zvino izvi. Saka tiri kufara zvikuru nezviri kuitika.
Sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vari nengo yezanu PF vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rakatyamadzwa zvikuru nemashoko emapurisa ekuti ave kuda kutanga kutsvaga kwakaenda murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara ava vakatsakatika makore matatu apfuura. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichitiwo hurumende inofanira kuumba komiti inoongorora nezvekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu uyu. Uye ikatiwo panofanira kuti papindirewo sangano reZimbabwe Human Rights Commission nematare avo vanofanira kubatsira mukutsvagwa kwadzamara vachipotawo vachisuma dare reparamende nezvinenge zvichiitika kana kuti zvavanenge vabuda nazvo. Mapurisa akazivisa nezuro kuti ave kutanga kutsvaga vadzamara. Mutabata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vari musangano. Asi mukoma wadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti naivowo vari kushamisika nezvakataurwa nemapurisa asi vachiti vanoda kuona munin'ina wavo ari mupenyu kana akafa.
Pari zvino hatisati tava nenhaurirano dzataita nemapurisa kutaura pachokwadi chaipo. Patakapedzera kutaura nemapurisa pada I'm sure gore ratopfuura kuti tisvike pari nhasi. Ndosaka izvoni patakanzwawo nekuona statement yakabva kumapurisa nekuti vari kutsvaga itaidza mara zvakati kachikamadzawo ngendaa yekuti isusu semhuri hapana kunge pane nhaurirano dzanga dzichiitika kana kuyanana kwanga kuri kuitika pakati pedu nemapurisa maringe nenyaya iyoyo. Sekureva kwandaita gore ratopfuura mushure mekunge tapedzisira kunge tichiyanana kana kutaurirana nezvekuda kwenyaya iyo yaitaidza ma.
Asika dare repamusoro ranga rambotura mutongo wekuti mapurisa anofanira kuramba achitaura nemi nemagweta panyaya iyi hapana zvanga zvichiitika?
Hapana zvanga zviri kuitika panguva iyoyi yandareva. Tina kunge tava nekutaurirana kana nekuziviswa kuti chii changa chiri kuitika kudivi remapurisa. Saka isusu hatitozivewo kuti urongwa hwavo hwakamira sei uyezve donzvo ravo rakamira sei kuti varoda kunyatsokuitei mushure mokunge vatsanangura zvavakatsanangura zoro. So naizvozvo isu takangomirirawo tiri kuonawo kuti vada kusvika papi. Asi takakosha nekuti isusu titaurewo patakamira nekaonero kedu nekuti kubvira nekubvira hatina kumbobva tabva padudziro yedu yekuti chiitiko ichi chekumbunyikidzwa kwaitai chinhu chakaitwa nemilitary intelligence ichishanda mushure mekunge yapiwa donzvo iroro nezanu PF. Chinhu chasina kumbobvira takakama kuti tidudzire kuti titaure kuti ndo zvakaitika. Zvinova ndizvowo futi even ivo mapurisa pavaiti vari kutsvagurudza nyaya iyi vachititaurirawo panguwa digi digi ya waka ita izozo. Taiwa taurira uchukwa chiku, ayo imini zamuru kita izo. Murungwe ita enyi kuti ziku vei, murungwe ita ozenyi, nekuti dare laku pai chambe zikuti muhiti. Asizu nisi muruku ita mchizia enyi chukwa di. Takani even statement ya nezuru, tunoitora tichitarisa izozo kuti wanawa. Chokwadi wano jizi, akuzi kutu wakuzi ya chokwadi, akuzi kutu wakuzi kutaka chokwadi. Wano wakutongo da kushandisa nyai, kuti iwa shandire maringene zumatongeru enyika, kuti iwa shandire maringene zurubitika mnyika, kuti warati zekunge, nyika ya shanduka, kuti warati zekunge, wane chido ne wano, kuti warati zekunge, warikuita zunu. Sawakanzi waite ne wano, wanofunga kutu wanofana wakunga wachifata mari, kana wachipa nyika ino mari. Katiri kuti, isusu, tiri kututunga, uyezi, atiri kugutikana, atina mbobe, ata gutikana, nikabati, wakaitwa nyai, ni maprisa. Mkada kuti, tijokere kumashuri, tishiranga hira. Tishauna kuti, shaka tora, kutonga, kuidari, repamsoro, kuti maprisa atange, kuti ava kuferefita nyai. Ndaya kuti, pawaka reportero nyai, itayaka tanga kutawa kwa wari. Waiti hivyo atikwante kuhifere vita ni ndaya kuti inechegita nezi matonge uwe nika. Chinoa hizo sakati kashika mata. So kupapa kutanga wangu wa sina chibioche kuti mabate nyai. Nekuti waisi ya uti chii changa saitika kana uti chii cha itika.
Asi ise muri Dr. Dzamara mchini chibi mboere cheguti itayano ni kwa arimpenyi.
Wangu, izosu ative patarifiro nechibi mbo izozo. Ndaya kuti kushika taona mutundu wake. Tunge akafa kana kuti tamuona iye mbune ticharamba takabatirira pa tarifiyo ticharamba takabatirira pa chivimbo chekuti ariko
mukoma wa Itai Dzamara Dr. Patson Dzamara vari parunare muHarare. Masangano anoshanda akazvimirira arumbidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekubvuma kuti Zimbabwe icherechedze waro wesarudzo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance. Asi vakurudzira hurumende kuburikidza neparamende kuti itambire mutemo uyu. Mutorerwe nau Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutemo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance ndo mutemo wekutanga wakaumbwa nenyika dziri muAfrican Union unocherechedza kuti kuvandudza bumbiro remutemo renyika zvisiri zvejekerere zvinoita kuti hurumende ive isiri pamutemo. Masangano akazvimirira aya anoti vane tarisiro yekuti hurumende yava Mnangagwa ikaisa mutemo uyu mumutemo yenyika zvinobatsira kuti Zimbabwe iyi yakatarisana nesarudzo gore rino iite sarudzo dzakachena. Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe Human Rights Association Vaoke Machisa vati chikuru ndechekuti dare reparamende richibvumira kuti mutemo uyu ushande munyika.
Mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vakazono saina musi wa21 March gore rino kuti Zimbabwe iwanikwe iri munyika idzodzo dzinofarira kuti chii Africa inge ine chisungo chimwe chete kuti sarudzo dzinomhanyiwa sei, hurumende inomhanyiwa sei, uyezve mafambirwo anoitwa government anofambiswa sei. Saka tinoda kurumbidza mutungamiriri wenyika nechiti kwa chakaita saichochi asere gaititi yanga iri step kana kuti yanga ingori nhano imwe chete tichienda kunoti tichipembedza. Zvasara ndezvekuti kariamendi yedu kana kuti vamiriri veparamendi kwakasiyana siyana vachiungana vachitarisa kuti zvinokodzera here kuti zvichitwa pamutemo.
Vamachisa vati hapana chinokonesa hurumende yeZimbabwe kuti ise mutemo uyu mumitemo yenyika sarudzo dzisati dzaitwa, vakati chinongodiwa chiri chido kubva kune vari mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvina zvinyanyi kutinetsa kuti zviitike. Chinongodiwa chete ndechekuti vamiriri veparamende uyezve mutungamiriri wenyika nevanomuteedzera vanofarira here kuti chinhu chiitike ichi chimbi chimbi. Zvinogona kuitika mumavhiki maviri, zvinogona kuitika mumavhiki matatu, changosara chete ndechekuti muchirungu vanoiti political will. Saka zvikangoitika izvozvo hazvitori nguva kuti zviitike.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru wesangano rinorira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vati Zimbabwe ine katsika kekubvuma zvibvumirano nedzimwe nyika asi isingazosvisi mumitemo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika. Amai Gorejena vati vanotarisira kuti hurumende yava Munangagwa isiyane neunhu uhwu.
Hapana yatingati kosi inowanikwa pakadai. Ingori nyaya yekungoti vakauya vakagara pasi separamendi voita zvinotarisirwa pamutemo wedu, sekutaura kunoita bumbiro remutemo maererano nemitemo inenge yabva kunze yagarwa pasi munyika nenyika dzose yakadai, vongounza zvobva zvaitwa tobva tava nemitemo yedu munyika. Saka isusu tiri kutaura tichiti hunhu hwokuti vanonogara pasi vobvumirana vodzoka kunyika vokanganwa nezvazvo ngahuchipera, nokuti hapana kosi yazvinopa kuhurumende yedu kana zvakanzi vada kuratifaya nhasi mutemo wakaita seuri muchata iwoyo.
Izvi zvatsigirwawo navatabani moyo, mukuru weZimbabwe Media Institute of Southern Africa Zimbabwe, avo vati zvibvumirano zvizhinji zvinobvumwa neZimbabwe asi dare reparamende rorega kuzvitambira kana kuiswa mumutemo.
Tinotarisira nekurudziro kuti hurumende yeZimbabwe yaita danho rakanaka, kasi hazvigumiri zvoga pakutora danho rekutanga. Chatinotarisa kufamba kwerusvava, kwete kuti rwatanga kusumuka. Sezvatinosvava munozivawo kuti mitemo yemuno muZimbabwe inoona nezvekufambiswa kwemashoko masaisai muzvivhitivhiti nemadandemutande inoita kuti imbunyikidze vanoshanda muzvikamu izvi, uyezve haikurudziri kukura kwezvikamu izvi. Saka hazvinei nekuti pane imwe mitemo kana kuti rwaro rwakange rwakataurwa nezvarwo, rotarisira Banjul Declaration on Media Freedom and Freedom of Expression, rotaura African Charter on Human and People's Rights, zvose zviripo. Kasi tinotarisira kuti ngazvichitora rimwe danho rekufamba rekuti tazvitarisa tazvicherechedza, ngazvionekwe kuti zviri kuitika munharaunda yedu.
VaMunangagwa vakatambira chibvumirano ichi musi wa21 Kurume pavaive vaenda kumusangano weAfrica Union Extraordinary Summit wakaitirwa kuKigali kuRwanda. Nyika dzemuAfrica dzakabvumirana mutemo uyu muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nyaya dzezveupfumi, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika 43 mukunyorerana chibvumirano chekutengeserana kwakasununguka pakati penyika dzemuAfrica kana kuti Free Trade Agreement. Mukuzeya nyaya iyi, Tanunuka Wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Amai Eve Gadzikwa vanoshanda nesangano reAfrican Organization for Standardization.
In terms of economy yedu, ndangoti inini tasarira zvakanyanyisa kunyaya dzeeconomy. Zvichira kuti tofanira kuita catch up kutechnology, innovation tofanira kuita catch up as well. Saka ndangoti economy yedu iri kuenda the right direction, but takuchifanira kuti tishande nesimba kuti tiite catch up nedzimwe nyika.
Tave kukwanisa here kugadzira zvinhu zvokutengesera dzimwe nyika?
Tine rombo rakanaka nekuti tanga tine foundation yakasimba. Takatarisa fanika zvakaita setextile industry. Textile yanga yakasimba, pari zvino yanga yadonha zvayo. Saka tine opportunity yekuti tigadzirise kutextile kuti tidzokere patanga tiri. Leather, tirikugadzira maproducts eleather akawanda. Tine capacity yekuti tinokwanisa futi kuincrease capacity utilization yedu kuleather. Kuma fast moving consumer goods, ndokumukwa ndinoona kuti kune capacity yakanyanya, asi kuma FMCG chiri kutinetsa kunyanya is the competitiveness, cost production. Zviri kutiremera kugadzira zvinhu kunyanya kuti tikompite nedzimwe nyika. Saka pane basa ipapo kuti tidzikise cost of production. tine capacity zvekare kugadzira ma pharmaceuticals mishonga inoshandiswa nevanhu muma hospitals. Tine capacity nekuti Zimbabwe tine pre qualification yekugadzira ma pharmaceutical preparations anoshandiswa muzvipatara. Chero HIV ma drugs tinokwanisa kuagadzira muno muZimbabwe. Saka ndingangoti hangu capacity iripo, utilization yedu ichiri low, iri pa 40%, and we tofana kuti tishande zvakanyanyisa kuti tipushe kusvika kuma 80% kuti tikwanise kudzikisa futi cost of production.
Saka muchibvumirano chakasiyaniranwa kuKigali, munoona sekuti Zimbabwe ichakwanisa here?
Hongu, inini ndinofara zvikuru pamusana pe agreement yakasainwa the African CFTA, Continental Free Trade Area. Zvichireva kuti Zimbabwe tave pamwe chete nedzimwe nyika. Ndinoona kuti zvazvakanaka kuti isusu tinge tiri part of the community muno muAfrica. Nekuti chinoitika ndechekuti pari zvino tanga tichingotengeserana pakati pedu tiri vashomanana seSadak kana kuti seKumesa. Asi iko zvinezvi neAfrican CFTA yavepo iyi, zvinoreva kuti isusu seZimbabwe tauchifanira kuti titengeserane macountries ese akasaina agreement iyi. Saka seZimbabwe ndinoona sekuti zvichatipa kuti tive neshungu dzakanyanya kuti tishande zvakasimba tikwanise kuti tiincrease capacity yedu necompetitiveness.
Chitengerano ichi chinofanira kutanga gore risati rapera. Zimbabwe ingakwanisa here?
Ndinovimba kuti kupera kwegore Zimbabwe ichange iri panzvimbo iri nani. Hongu basa riripo, handidi kunyepa kuti hapana basa riripo zvakanyanyisa. Target yakasetwa nemaAfrican leaders edu pamwe chete neZimbabwe, zvichireva kuti nesuwo takuchifanira kuti tishande pamwe chete nevamwe kuti tiite catch up. Hatifani kusarira mumashure nevamwe, asi kuti ngatifambei nevamwe pamwe chete nenguva iyoyo deadline yakasetwa.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reAfrican Organization for Standardization, amai Eve Gadzikwa, vari parunare muHarare natanonoka wandiye weStudio 7.
Mukuedza kumisa mari dzinoshandiswa mukurwisana muSouth Sudan, hurumende yeAmerica yatemera zvirango kumakambani 15 anogadzira nokutengesa mafuta emotikari. Mari inobva kukambani idzi inonzi iri kubatsira mukurwisana kuri kuitika muSouth Sudan. Bhangi reWorld Bank rinoti South Sudan iri kurarama nemari inobva mukutengesa mafuta emotikari, sezvo zvikamu 60 kubva muzana emari inowani kwani nyika iyi ichibva mukutengesa mafuta emotikari. America inoyemba kuti zvirango izvi zvichabatsira kumisa kurwisana uku kwave nemakore mashanu uye kwakonzera kutambudzika kwevanhu vakawanda. Muna zvita 2013, mwedzi 15, South Sudan yawana kuzvitonga kuzere, pakava nemakakatanwa eutungamiri pakati pemutungamiri wenyika vaSalva Kiir nemutevedzeri wavo vaRiek Machar. Izvi zvakatangidza kurwisana uko kwauraya zviuru nezviuru zvevanhu, kuparadza upfumi hwenyika, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, nzara munyika nezvimwe zvinonetsa. Izvi zvakakonzerawo vapoteri vakatizira kune dzimwe nyika vanoita mamiriyoni maviri uye mamwe mamiriyoni maviri vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Mamwe emakambani atemera zvirango izvi anosanganisira bazi rehurumende rinoona nezvezvicherwa nemafuta emotikari. Vanotaurira bazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Norwett, vanoti hurumende yeSouth Sudan nevakuru vakuru vayo vanoita zveuori vari kushandisa mari inobva mukutengesa mafuta emotikari kutenga zvombo zvehondo uye kubhadhara matsotsi anorwa vanhu vachikonzera mhirizhonga. America inoti hurumende yeSouth Sudan inogona kuita zviri nani ichitizve sezvo America iri iyo inobatsira South Sudan kupfuura dzimwe nyika dzese, America inofara nekusimudzira hunhu norubatsiro rwairi kupa. America inotiwo hurumende yeSouth Sudan haifaniri kutambisa mwoyo muchena wairi kuratidzwa neAmerica, asi inofanira kuita zvinhu zvinobatsira vanhu veSouth Sudan. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamhirizhonga iri muSouth Sudan. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tinotenda tanonoka sezvo nguva yedu yapera. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheThe Youth Connection Live Talk na 8 p.m. apo vechidiki vanenge vachitaura nezvevamwe vari kupinda kana kukwikwidza musarudzo dzegore rino vachiita makanzura kana nhengo dzedare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA.